DC. Mangwanani akanaka vatereri tino sangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 16 mbudzi November 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira hurumende neZimSec kuti varayiridzi havasi kuzoteresa vadzidzi bvunzo pasina kunyoreranwa gwaro rezvemihoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vaSimon Kayamoyo vakange vari munhu akazvipira uye anga achingoziva upenyu hwekusunungura nyika. Vaimbova chipanga mazano chava Donald Trump vaSteve Bannon vanomiswa mberi kwedare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti rakakacha madzwa kudzwa bazi rezvedzidzo pamwe chete nebazi rinoona nezvekunyurwa kwebvunzo reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC, vachitaura kuti gadziriro dzokunyora kwemvudzo dzava padano rapamusoro asi ipo pasati pamboitwa nhaurirano nevarayiridzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vaudza Studio 7 kuti varayiridzi havasi kuzonyoresa bvunzo kunze kwekuti chibvumirano chakanyoreranwa pakati pevarayiridzi neZimSec muna 2019 chashandiswa zvekare. Dr. Joe vati kwemakore mazhinji ZIMSEC yanga isingabhadhari varayiridzi vanokuvara vachiita basa reZIMSEC. Vati pasina kunyorerana chibvumirano chekushanda nemibhadharo ichapiwa varayiridzi, varayiridzi havasi kuzonyoresa bvunzo.
Sesangano ravarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe tiri kukatamadzwa tichinzwa Minister of Education pamwe chete neZIMSEC vachitaura kuti gadziriro dzokunyorwa kwamazamanishini dzava pahighest stage. Chinotikatamadza ndechekuti hapasati pambova nenhaurirano navarayiridzi. Mugore ra 2019 pakaita chibvumirano zvichitevera kutaurirana kwamasangano avarayiridzi, ZIMSEC neMinister of Education kuti ZIMSEC inofanira kunge ichibhadhara varayiridzi kuinvigilator maexamination, nokuti varayiridzi havanei nechokuita nemapublic examinations anoranwa neparastate aleZIMSEC. Zvekare ZIMSEC makore maviri apfuura aya tinoona pana varayiridzi vaita maaccident vachitakura mapepa kudzokera nawo kuZIMSEC. ZIMSEC ichiramba kuvapa compensation vachitaura kuti havana contract navarayiridzi.
Saka Dr. Joe, se Progressive Teachers Union of Zimbabwe, munoti kuhurumende pamwe chete nekuZIMSEC?
Kavarayiridzi vari kuda kungorangaridza ZIMSEC pamwe chete neMinister of Education kuti kana tichida kuita preparation yakakwana yokuona kuti mazamanishina anyore zvakanaka, panofanira kunge pachisainwa contract pakati peZIMSEC navarayiridzi. Ndo zvingazopa kuti varayiridzi vakwanise kuinvigilata mapublic examination uyezve vachibhadharwa neZIMSEC. Pasina kubhadhariwa, pasina contract, varayiridzi mwoyo yavo yakatumba kuti nguva yareba vachishandiswa neZIMSEC, ZIMSEC ichizoramba responsibility kana pane chinenge chaitika tichirana mazamanishini. Saka varayiridzi vari kungotaura kuti gore rino vanotudlaye gono chaiyo havakwanisi kunge vachiinvigilate mapublic examinations. Saka zvinongoreva kuti ushamwari hwanga huripo hwekuti varayiridzi vaimbonzwisisa kuti ZIMSEC ichiri kugadzirisa kuti isaine makontrakt hunenge hwasvika kwamvura yacheka makumbo. Saka zviri kuZIMSEC pamwe chete neMinistry of Education kuti vaone kuti paita nhaurirano nguva dzisati dzafamba.
Saka danho romotora sesangano revarayiridzi nderipi?
Tanyora tsamba isu seProgressive Teachers Union tichida kurangaridza ZIMSEC nechibvumirano chatakaita gore ra 2019, uyezve tichivaudza kuti dai chibvumirano ichi charemekedzwa, uyezve tatumira tsamba iyi kana kuti akopi yetsamba iyi kuMinistry of Education kuti tirangaridze zvakamboitiwa. Hongu anga ari minister ipapo ndi vaPaul Mavima, asi kufa kwomujoni kamba haivharwe. Tinoexpecta kuti vavapo pari zvino varemekedze chibvumirano chakaita ichi. Saka zvinoda kuti makontrakti anga achiita nekukurumidza kuti bvunzitsiko zvinyorwa zvakanaka. Tiri vabereki varayiridzi vanofara zvikuru kana vachizoona vana vavanorayiridza vachinyora bvunzo vachipasa zvakanaka, asi tinengewo tanyanya kungoshandiswa neZIMSEC pasinawo chauviri chatinowana. Saka tinokurudzira ZIMSEC pamwe chete neMinistry of Education kuti dai taita chimbi chimbi tagadzirisa mhosho kana vende richiripo taona kuti pava necontract.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Mutauriri weZANU-PF uye vaimbova gurukota rezvekubuditswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo, avo vakashaya nezuro varemekedzwa neugamba hwenyika. VaMoyo vange vachirwara nechirwere chegomarara uye vakashaya vave nemakore 96. Vachitaura panepfenyuro yeZBC, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vaSimon Kayamoyo vakange vari munhu akazvipira uye anga achingoziva upenyu hwekusunungura nyika. Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vaudza Studio 7 kuti vaMoyo vakange vari munhu anotevedzera zvomusangano uye anovimbika. Tichienda pamepo, zvirongwa zvekuchengetwa kwaMoyo pange kusati kwaziviswa. Ngatinzwei vacharumbira vachitaura.
Tinoda kuti kumhuri yokwaComrade Kayamoyo, mhuri yeZimbabwe, mhuri yeZANU-PF, tinoti nematambudziko avaKayamoyo vadai kutisiya. Comrade Kayamoyo vanga vari munhu anga ari loya kuZANU-PF party, munhu akashanda neold dispensation yaComrade Robert Mugabe nenew dispensation yaComrade Edi Mnangagwa. Vanga vari loyal to the party and vachita adhere to the constitution yeZimbabwe neZANU-PF.
Chii chamunoona munhoroondo yemabasa avo?
Kutarisa tichitarisa nhoroondo yavo Comrade Kayamoyo kubva kuma1970s pavakazoenda kuZambia, vakapinda chikoro ikoko kuZambia, vakapedza university ikoko kuZambia vachistudha masocial sciences. Vachibva ikoko vakazodzoka kunobva vaenda kuRussia kunotrainiwa nekune dzimwe nyika kwavakanotrainiwa, sezvo vaKayamoyo vakanga vari nhengo yemasoja anova akasunungura nyika yeZimbabwe. Vachizodzoka kuZimbabwe, vaKayamoyo vakapinda mugovernment nobva vaseva mugovernment pama various positions. Vakazova futi MP wokuulira Mangwe ndo pavakazo pedzisira vakuita ambassador weZimbabwe ku South Africa kwavano kwavakashanda ikoko vakaita basa rakanaka zvikuru vachizopedza vachidzoka kuZimbabwe vachiokupy mamwe maposition mugovernment vakazova spokesperson weZANU-PF party kuzosvika panguva yavo yekuti vachishaika. Tinoda kutenda basa rese rakaitwa navakaya moyo. Tinoda kutenda loyalty yavakaya moyo ku Zimbabwe government and to the party ZANU-PF.
Avo vange vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegistarumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Asi sachigaro veMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vanoti vane hurombe zvikuru nekushaya kwavamoyo. Vanoti kunyangwa hazvo zvakadaro vamoyo vakange vari munhu akadzidza aisafanira kubatsira vanhu nehurumende inodzvanyirira vanhu sezviri kuitwa neZANU-PF.
Tinoti zvematambudziko kumhuri yekwaSimon Kayamoyo ndo zvatinoita kuchivanhu chedu kuti tinobata maoko kunyange munhu anga akashata sei. Asi sepanguva yatave haisi yekuti tinoramba tichiti afanaka, tinofanira kutaura chokwadi.
Tiudzei chokwadi chamuri kutaura apa vadzokora.
VaSimon Kayamoyo munhu anga akadzidza akamboshanda kunze kwenyika, wataifungidzira kuti anokwanisawo kudzidzisa vamwe vake vemuZANU-PF kuti vasiye nyaya dzeudzvanyiriri, vasiye nyaya dzekurova vanhu nekungosunga vanhu zvisiri pamutemo. Taitarisira kuti vanhu vakaita saSimon Kayamoyo vanenge vachidaro. Asi zvisinei, pasi panodya ndo zvaitika. Mwari vatonga. Tinoramba tichingochema nemhuri yavo, asi nhamo yavakatisiyira vari kuiziva. Mhondi dzavakatisiyira muno vaidziziva uye vaitodzidziviridzawo zvakare. Saka ndoayo mashoko andingangotaura. Handina akanyanya kunaka akawanda pamusoro pavaSimon Kayamoyo.
Mungatiudza kuti sei muchidaro vadzokora?
Nekuti vanga vari vamwe vanga vachishanda nevanhu vari kutambudza vana veZimbabwe, vari kubira vana veZimbabwe. Izvozvi munhu wese ari muZimbabwe, vazhinji vari muZimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo nenyaya yekuti kune vamwe vari kudya vachiguta, vamwe vachitambura. Kune vamwe vakazadza madzimari mudzimba mavo umu, asi ruzhinji rweZimbabwe ruchitambura.
Avo vange vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reAmerica vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingova pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 4697. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava pazviuru zana rine makumi matatu nezvitatu zvine mazana mana ane makumi manomwe nemumwe 133,471. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana ane makumi masere nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevatatu 3,483,353. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nevatanhatu 2,706,096. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday vachichusi vehurumende nezuro vakazivisa dare redzimhosva kuti vanoda kuti vaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakonstantinochiwenga amai Mary Mubayiwa vavharirwe muHarare Remand Prison kuti zviongororwe kana vachikwanisa kumiswa mberi kwedare. Izvi zvakabuda mushure mekunge vana chiremba vaviri vakabuda nepfungwa dzakasiyana pamusoro penyaya yekuti pfungwa dzaamai Mubayiwa dzakamira zvakanaka here zvekuti vamiswe mberi kwedare redzimhosva. MuNewsday makare mazana nemazana evarairidzi akaramwa mabasa nezuro pakutanga pekuramwa mabasa kwavo kwemazuva gumi nemaviri senzira yokumanikidza hurumende kuti zvichemo zvavo zvemihoro zvigadziriswe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Isusvano vanenge vachiteerera nyuzi ichiverengwa dzekushamiswa nehurumende kuti nhasi yafunga zvokuti kwemasivhu 7 mari mabhonasi ichitambira neus dollar. Ko wai vadhisaidha kuti vaite izvozvi zvokupa vanhu nemaus dollar pesa pambengo achiomera kuvapa mari? Vanotanga kuvapa mari yebhonasi iri maus dollar sei vasina kuwedza mari iri kudiwa nevarairidzi yose. Haisi nyaya here yekutsvaka kuda kuti vaone maelections atikatarisana nawayo kukambeni akawo kuzviri sekreti.
Aiwa pastudio 7 apo muri sei zvenyu vashamarire studio 7 mese tinokutendai. Ine ndiri kutaura ndiri pakwekwe apo zvaitika pakwekwe mazanupf arowana papart office apa vega. Aiwa uyu munhu wega asi mutungamiriri munhu aripo ndaambopawo chiwenga chero achazodyiwa hake chiwenga nemukomana but ndingaambopawo chiwenga. Munhu akaromba munhu akaromba because heyeye vanhu vari kukuwadzana vega muzanupf mawe imomo. Aiwa ngaambosiya chigaro akaromba munhu haana kupinda zvakanaka munhu.
Hallo pastudio 7 ndiri kutaura ndiri pazaka. Ndoda kumbotaurawo nenhau yevanhu vezanupf vanoti chamisa hana vanhu. Munhu asina vanhu unogarirwa murodhi here nokuvharirwa kusina vanhu vake? Regai kuvanovharirirei kana vachiziva kuti hana munhu? Ivo ndo vasingazivi zvavari kuita, nokuti kana munhu asina vanhu ndingagwira ini kana ndina masoja iye ndichibwa nomusina masoja ndini nongobata namaoko ndingagwire ini munhu akadaro? Ivo ndo vasina vanhu kuti vanodoita zvekuaya. Chamisa unongodiwa navanhu zviri pachena zvisina kana kupokana kana zvisina fungidziro sezvavanoita ivo.
Mangwanani pastudio 7 apo. Aine ndinonzwa kurwadziwa zvisingaiti ini ndiri kuno kuhonde vhale mapostori ekwamarangi unongonzwa nyingoti pamberi nezanu pamberi nezanu pf takanzonzi namutumwa tivhotere pana vamunangagwa kwanda senge vane mashopusa vanotenga shuga yavo yega yakachipa ende havana kana basa navo havana kana future vanhu ivavavo vakandofanana nemurume akataura uye wekuchipinge uya akati yewe ndoda kwasa mwana angu vimbai pamberi needucation vimbai vakwe ada kudzidza kupi ari kudzidza ada kuzoshanda kupi tinavo vanoiswa nemadhigirii nemadhiploma vakagara nokuda kwembavha dziri kutungamira nyika ivo chingoti vimbai pamberi needucation yekudini haugoni kuchinja maitiro wechivhotera wachamisa.
Vakomana pastudio 7 apo tinofara chaizvo nokutipa nyaya dzenyu dzechokwadi. Asi hatidi kurovambwa takaviga mupinyu. Zviri kuitwa nemutungamiriri wedu hazvifadzi hazvinakidzi. Because zvaari kuita ari kukuraya nyika, kwatokuraya nyika kwatoita pachina kuti ichadzoka. Because iye nemhuri yake vari kudya zvakanaka ende varitofara. Saka andoona panototaurwa zvimwe hazviite. Saka zviri kuitwa namunangagwa hazvifadzi. Ngaambosiya shamisa amboenda pachituro atonge ndizvo. Alright, ndatenda hangu handine kutaura because ndine shungu dzakawanda.
Ndaida kutaura nenyaya yeZANU-PF. ZANU-PF inongoti ma sanctions yakaiswa neMTC. ZANU-PF inototora advantage yemasanctions yayo, inotomafarira. Ndosaka kodzero dzevanhu dzichiramba dzichityorwa, vachiramba vachityora kodzero nekuda kuti havadi kuti masanctions abve, bose vanotozviziva kuti akabva masanctions vachashaya chimwe chinhu chekunyepera kuti sei vasiri kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa Zimbabwe. Saka masanctions vanotomada vanhu vezanu. Saka vanhu vekuti vakatongopinda vachida kungodya vega vega. Ndosaka uori uchinyanya vachingoba vachiita zvavanoda, nyaya yekuti vanhu vanenge vangovaisa pfungwa dzekuti ingochema kuti masanctions aripo. Aiwa, taneta nayo ZANU yameno. Tiri kuenda kupi? Chii chiri kuitika? Tiri kufamba sei senyika? Kwatiri kubva tiri kukuona, asi kwatiri kuenda hakuna kucheka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova chipanga mazano chevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaSteve Bannon vakasungwa nezuro mushure mokuzvipira kumapurisa. VaBannon vari kupomerwa mhosva dzekuzvidza paramende yeAmerica pamwe nekuramba kumira mberi kwekomiti iri kuferefeta zvakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira, apo vatsigiri vavaTrump vakakonzera mhirizhonga yakakonzera kufa kwevanhu vashanu. Chinangwa chevatsigiri vavaTrump chakanga chiri chekumisa kugadzwa kwavaJoe Biden semutungamiri mutsva weAmerica mushure mekukunda kwavo musarudzo. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti vachisvika pamapurisa pavakazvipira, vaBannon vakaudza vatori venhau kuti zuva nezuva vari kushanda nesimba kubvisa hurumende yavaJoe Biden pautongi.
Tingati kuzvipira kwavaSteve Bannon vaimbova chipanga mazano uye murongi wezvesarudzo mubato remaRepublicans vachipanga mazano kuna vaDonald Trump vaimbova mutungamiriri wenyika, mucherechedzo wekuti muno muAmerica kunyangwe ukaita madambi ruoko rwemutemo runozongokubata chete.
VaBannon vasungirwei?
Takaona vaSteve Bannon vachizvidza dare reparamende ranga rava pamasamanisi ekuti vauye kuzopa humbowo pamwe chete nekupira kana kuti kutura mapepa ezvinyorwa zvavainazvo muhurukuro dzavaita navaTrump mukuronga kwemhirizhonga yakaitwa musi wa6 January, apo vaDonald Trump nevanovatsigira vakaedza kupidigura kufambiswa kwedhemokrasi kana kuti kufambiswa rudzo yemutungamiriri wenyika, apo vaida kurambidza kuti vaJoe Biden vadzipa zviri pamutemo ndivo vamutungamiriri wenyika.
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi uye ingani?
Tinoona kuti musi wechishanu svondo rapfuura Justice Department kana kuti bazi rezvemutemo rakapomera vaSteve Bannon mhosva mbiri. Yekutanga iri mhosva yekuzvidza dare reparamende yemuno muAmerica, apo vakaramba kuenda kuti vanopira humbowo kana kuti vanobvunzwa zviri pamutemo kuti zvii zvavanoziva nemhosva yemhirizhonga yakaitikwa musi wa6 ndira, apo vatsigiri vaDonald Trump vakapinda muimba yedare reparamende kana kuti Congress umo vakanoita mhirizhonga vakambodisrupta kana kuti vakambomisa kusarudzwa zviri pamutemo kwavaJoe Biden semutungamiriri wenyika. Chipiri ndeyekuti yakada kufanana nekutanga nekuti vakaramba zvikare kuendesa zvinyorwa kana kuti mapepa kana kuti communication kana correspondence yavaita na Trump vachironga mirishonga iyo iyi.
Vaguni mhosva idzi dzinogona kukoka michongo yakadini munhu ari mujeri kana akawanikwa ine mhosva?
Mhosva idzi dziri mbiri, imwe chete yayo ine mutongo unogona kusvika gore uye fine kana kuti mari yekubvumba mhosva inogona kusvika 100,000 pamhosva imwe neimwe iyoyo. Saka tinoona sekuti kuzvipira kwavazoita nhasi vaSteve Bannon vanga vaita semembwe ya taswa nemambure kwakusina kwekuenda. Saka vazvipira vachienda kuhofisi yeFBI yemuno muDC kana kuti local field office yeFBI.
Saka chichoitika kuna vaBannon kubva nhasi?
Izvi zviri kuitika izvozvi ndezvekuti vaSteve Bannon vachaenda through kana kuti vari kuprocess kana kuti vari kuvhunzurudzwa neFBI zviri pamutemo, vachidaira mibvunzo iri mandatory kana kuti yavasingagone kuramba kutaura kana kupindura, inosanganisira kuti vanonzani, vanobva kupi, uye vaibatira vaTrump nenzira dzipi, uye ikoko ndokwavachatorwa mafingerprints. Zviri basic kana kuti zvinotarisirwa pamutemo. Kana vapedza izvozvo, tinotarisira kuti nhasi masikati ndo pavachaendeswa kudare redzimhosva kuti vandodaira mhosva dzavo mbiri dzavakapomerwa idzi dzekuti yekutanga vakazvidza dare reparamende apo vakaramba kuenda kunobvunzwa zviri pamutemo uye vakarambawo kuunza zvinyorwa. Uye toda kuti vatevereri vazive kuti zvinoshambira zvikuru kwazvo kuti apo vaSteve Bannon vanga vachisvika pafield office yeFBI muno muDC vabvunzwa nevatori venhau kuti vane zvavanoda kutaura here. Vataura mashoko anoshamisa ekuti zuva nezuva vari kurwisa kana kuti vari kuedza kupidigura hurumende yavaBiden. Zvinova zvinhu zvinoshamisa, zvinoratidza kuti havasi kutombodzokera mashure munyaya yavo nevamwe vanotsigira vaTrump yekuti havasi kubvuma kuti vaBiden vakasarudzwa zviri pamutemo uye vari kuedza nepavanogona napo kuedza kupidigura hurumende yavaBiden inova yakasarudzwa zviri pamutemo zviri pamurawo wemuno muAmerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamatongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunare kuWashington DC neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira hurumende neZimsec kuti varayiridzi havazotoresi vadzidzi bvunzo pasina kunyoreranwa gwaro rezvemihoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vaSimon Kayamoyo vakange vari munhu akazvipira uye anga achingoziva upenyu hwekusunungura nyika. Vaimbo vachipanga mazano chava Donald Trump vaSteve Bannon vanomiswa mberi kwedare redzimhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.